mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 21 chikunguru 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvekuwaita zvakasiyana nezvekuUnited Nations. KuUnited Nations kana uri nhengo yekuUnited Nations une mararamiro ekuuya. KuWhite House unotokokwa newekuAmerica. Makore mamwe mapfuura akapfuura waMugabe hawana kukokwa ba. Kana wamunangagwa wana kumbokokwa hatifungoti kuti hawakokwe ba ngekuti vari pamasanctions.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vachaita musangano nevatungamiri venyika dzemuAfrica muna zvitagore rino muWashington DC.
Asi mhedzipiro yazvo ndeyekuti tichapinda bedzi mumugwagwa, tichapinda chete mumugwagwa, mapurisa achida asingadi, nokuti isu tinotenderwa nebumbiro remutemo. Saka tinokudza ruzhinji rweZimbabwe ngavagadzirire kuti tipinde mumugwagwa tinyunyute pamusoro penhamo nokupunyaira kwaita nyika.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti mapurisa ari nyima mvumo yekuratidzira nemusi wechishanu. Sangano reprivate security workers union rinoti nhengo dzaro dzicharamwa mabasa mumazuva gumi anotevera kana chichemo chavo chekuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekunze chikasatambirwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa kuti vachaita musangano mukuru nevatungamiri venyika dzekuAfrica kubva musi wa13 zvita kusvika musi wa15 zvita gore rino muWashington DC. VaBiden vati musangano uyu ucharatidza kuzvipira kweAmerica mukubatsira nyika dzemuAfrica uye kusimbisa kuzvipira kweAmerica nenyika dzeAfrica munyaya dzeutongi hwejekerere nekodzero dzevanhu. Kunyangwe hazvo pasati pazikanwa kuti ndevapi vatungamiri venyika dzemuAfrica vachapinda mumusangano uyu, vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vanoti musangano uyu wakatanga kare pamusoro pekusawirirana kweAmerica neRussia, vachiti America inowanza kushedza nyika dzainowirirana nadzo. Muzvinafundo Mukasa vati havaoni mutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa vachikokwa kumusangano uyu pamusoro pezvirango zvavakatemerwa.
Musangano unoitwa pagore negore. America zvainoita inoita musangano nenyika dzakasiyana. Wakaita musangano nenyika dzekuAsia, wakazoita musangano nenyika dzekuEurope, saka zvino wakuita musangano nenyika dzekuAfrica. Chino chakawamba makore ai eCold War, apo Russia neAmerica waingoramba vachivhundutsirana. Ndechiripo ndechekuti kuvairwisa kuva neinfluence kune nyika dzakasiyana-siyana. Chinangwa ndechekuti kuve nekuwirirana munyaya dzeupfumi hwenyika. Sezvo munoziva kuti Africa ine maresources akawanda anodiwa kuno kuAmerica. Kungopa muenzaniso bedzi, nyika yeDRC ine mamineral resources anoshandiswa asinganyanyo kuonekwa kune dzimwe nyika va. Saka America ikuda kuramba ichiendesa kushamwari neinfluence kune nyika dzekuAfrica. Especially iye zvino ngekuti weRussia nekuAmerica wanenge wari muCold War zvekare panyaya yekuUkraine iya. Saka something chinogara chichiitika gore negore. Chimwe chinhu ndechekuti America inoti iyo ida kukuriminda vanhu kuAfrica nyaya dzemahuman rights ewanhu. kuti waite respect kuti wanhu wane ma rights munyika.
Uyu musangano we White House uyu ndiwo kukokwa here kana kuti anina ni zvake mutungamiri weAfrica unogona kuuya?
Zveku White House zvakasiyana nezveku United Nations. Ku United Nations kana uri nhengo yeku United Nations une mararamiro ekuuya. Ku White House unotokokwa newe ku America. Makore mamwe mapfuura akapfuura wa Mugabe havana kumbo kukokwa ba. Kana na wa Mnangagwa havana kumbo kukokwa. Tifunga kuti wacho wakokwe ba ngekuti vari pama sanctions. Wakauya ndofunga zvichava netsa chaizvo kuti wave wanodefenda mararamiro ewanhu wekuZimbabwe. Saka wanoita kukokwa kwazvo. Saka America ndo inosarudza kuti inganingi naningi. Asiwo painenge ichikokwa paya inowanzoda kukoka vanhu vanoshamwaridzana nayo. Wakaita sana South Africa, wana Nigeria, wana Ghana, wana Kenya nevamwe vakadaro. Asi kune vamwe like wana Ethiopia, DRC, kuCongo wasi kunyasu wari pamakakatano asi wachawakokwawo zvekare. Asi wanotiwoza kuti hawakokwe ba. Munhu asingambokokwa chaizvo ndava Munangagwa.
Nai Profesa Mugadza, zvino kana Zimbabwe inogara chipomero wamhosva dzokutyora kodzero dzevanhu isingakokwi, vachasvitsa sei zvichemo zvavo kana kuti zvavanoda kuti zviitwe nehurumende dzakaita seidzi?
Zimbabwe yakataurirwa makore nemakore, yugaitaurwa makore ese kuti nyatsoarenja zvinhu zvenyu, correct mamistakes amurikuita. Munhu anotaurirwa kunzi uri kukanganisa pakati nepakati nepakati chichinja. Mu-2008 wakataurwa neSADC kuti wachinje zvemaelections, awana kuchinja. Gore negore wanotaurwa neUnited Nations Council for Human Rights kuti wokanganisa chakati nechakati nechakati, hawasi kuchinja. Gore rino United Nations Council on Human Rights yakaongorora zvekare Zimbabwe kuti pane zviri kuchinja here, wakaona kuti hapana chiri kumbochinjwa. Saka wanhu wasikuteerera pa. Saka chinhu chikuru ndechekuti kana tikaokoka kuWashington chii chichabatsira? Ngekuti makore makore aisa apfuura aya weAfrica waitaura United Nations neAmerica nenyika dzekuEurope wachiti nyaya yavo Mugabe is an African matter. Saka regerai isusu wekuAfrica tigadzirise. Zvino African Unity ZADC watadza kugadzirisa nyaya yekuZimbabwe, asi America iri kutiyo zvino fungako kemunhu asi kuda kuchinja. Ndo chikonzero ichocho chekuti wasakokweba. Hawasi kuteerera zvokutaurwa kana neshamwari dzavo.
Avo vange vari vanodzidzisa zvekutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, uye tichienda pamhepo mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti mapurisa ari nyima mvumo yekuratidzira nemusi wechishanu, asi mapurisa havasati vataurira sangano iri zvikonzero zvokurambidza kuratidzira uku. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti havasati vaona minduro yemapurisa iyi sezvo ichiri mumaoko emagweta avo. Mapurisa anonzi haasi kupindurawo tsamba yavakanyorerwa nevashandi vehurumende vachivazivisawo nezveurongwa hwavo hwekuda kuratidzira, vachiti kana pasina mhinduro yabva kumapurisa vachaona zvekuita pakudoka kwezuva. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Vamutasa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vachaenderera mberi neurongwa hwavo sekodzero dzavanopiwa nebumbiro remutemo.
Ichokwadi kuti tarambidzwa nemapurisa kuti tienderere mberi neurongwa hwatanga tinawo musi wechishanu kuratidzira tichinyunyuta pamusoro pekumbunyikidzwa kurikuitwa agari vemuZimbabwe, kodzero dzavo nehurumende, mapurisa vematare nemamwe mapazi ehurumende akasiyana siyana.
Muri kuti imi mapurisa arambidza kuti munge muchienderera mberi nekuratidzira, vati vakupa here zvikonzero kana tsamba inoratidza kuti vakurambidza?
Handisati ndapiwa gwaro rabva kumapurisa riri mumaoko emagweta edu, ndovanonotora vakava naro. Sezvo ndiri kufamba handisati ndaripiwa kuti ndinzwisise kuti zvavari kuti vari kutirambidza vari kutirambidzira zvipi. Ndamirira kuti tipiwe gwaro iri uyezve kuti magweta edu atizarurire kuti nzira yakajeka yekufamba nayo ndeipi.
Matanho apa hamuchatora tichiona iro danho ratorwa nemapurisa iri?
Isu padanho ratorwa nemapurisa hatina chimwe chatinoita kunze kwekuti ticharamba tichienderera mberi nekuratidzira kwedu, tichienderera mberi nokuita kuti kodzero dzedu dziri mubumbiro remutemo dzisambunyikidzwe nemapurisa. Kuverenga kwatinoita bumbiro remutemo kunotionesa pachena kuti mapurisa haana simba rokutora kodzero dzavanhu dziri mubumbiro remutemo, uyezve havana simba rokumbunyikidza vagari vemuZimbabwe sezvavanoita. Saka tichanzwa chekutanga tichanzwa gweta kuti rinoti kudii, asi dzimwe nhambwe maringe nekuti kana takurukura pachezvedu nebhodhi nemumagweta edu, tinoona kuti toenda here kumatare kana kuti kumatare kusina zvakunotibatsira totora rimwe danho ripi. Asi mhedzisiro yazvo ndeyekuti tichapinda bedzi mumugwagwa, tichapinda chete mumugwagwa mapurisa achida asingadi, nokuti isu tinotenderwa nebumbiro remutemo. Saka tinokuudza ruzhinji rweZimbabwe tingavagadzirire kuti tipinde mumugwagwa tinyunyute pamusoro penhamo nokupunyaira kwaita nyika nevagari vemunyika, tinyunyute pamusoro pekushayikwa kwemishonga kuri kuitika muzvipatara, tinyunyute pamusoro pekuderera kwedzidzo vana vari kuenda kuzvikoro vasingadzidze, tinyunyute pamusoro pekukwira kwezvinhu kwatambudza nokudzungaidza vanhu munyika, tinyunyute pamusoro pekubatwa unhapwa kwatiraifungidzira kuti kwakapera nokuenda kwaSmith neRhodesia kwadzokazve munyika yechipikirwa yatinotarisira kuti inge iri nyika yakasununguka ine vanhu vagere zvakanaka. Saka ruzhinji rweZimbabwe ngarugadzirire tichaparura kuti nzira yatiri kufamba nayo ndeipi, asi kuratidzira nokuenjoya our constitutional rights is something that we are not going to give up.
Avo vange vari sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPita Mutasa vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira vanoshanda mukuchengetedza zvinhu nenzvimbo kana kuti masecurity guards reprivate security workers union rinoti razivisa vashandirwe vavo kuti vacharamwa mabasa mumazuva gumi anotevera kana chichemo chavo chekuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekunze chikasatambirwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinomirira vashandi vanochengetedza nzvimbo kana kuti masecurity guards reprivate security workers union kana kuti PSWU nhasi vazivisa vashandiri wavo kuti vanoda kukanda mapadza pasi mumazuva gumi kuti vapiwe mihoro yavo nemari yekunze. Mutsamba yavo yeziviso yavaisa kumasangano evashandirwi, sangano rePSWU rati mari yavari kutambira yemaRTGS iri kushaya simba zuva nezuva nekudaro haichakwani. Vanoona nezvekufambisa kwebasa muPSWU mumasvingo vaDarlington Banda vanoti mari yavari kutambira inosvika zviuru makumi matatu nezvishanu 35,000 RTGS yave shoma.
Ya magadzi kana kuti varindi vanoshanda akunonga sofe nomuromo. Isu seprivate security workers union tiri kuudza vanhu vese vanorinda nevanorindirwa vacho kuti pachava nezuva ratichaisa mapadza pasi, ende tichitaura nyaya iyi kuti ngavabhadhare muUSD dollar vanaro. Nemhaka yeye tichidaro vari kubhadhara vamwe vashandi ne USD vamwe vashandi nemabhondi.
Sasikaro wesangano nomirira vashandiri vemakambani aya, the Security Association Employers in Zimbabwe kana kuti SAZ, vatatu vakaroro vati vanotarisira kuita nhaurirano nevashandi vavo. Vaenderera mberi vachiti makambani avo ari kunetseka kuwana mari yekunze kuti vabhadhare vashandi.
Mr. Mutimba, nhau iyoyo yekubhadharwa nema US, I think in now iri kuaffecta nyika yose. Sekta yedu as one of the sectors in the bigger economy. Ese tiri kuita dambudziko munyika renyaya yekuti ma US ari kunzi akashomekana kana kuRBZ chaiko chaiko. Ma companies ari kuenda kuoption vachida kuti vawane forex, ichinzi haisi kutokwanira nyika. Saka zvinonetsa at a sector level kuti ma companies akwanise kubhadhara vashandi vavo in US dollars.
Vashandi vemakambani ekunze ava vabatana nevashandi vehurumende vari kunyunyutawo kuti vave kuda kubhadharwa nemari yekuAmerica. Munyori mukuru musangano wevashandi ZCTU vaJafet Moyo vati zviri kuitwa nevashandi zviri kuratidza kuti vatambura.
Izvozvo zvinoratidza mamiriro ezvinhu asina kumira zvakanaka kumaindustry. Tinoona kuti kuhurumende vari kutochema, vanotarisa nezveutano vanochema, vekuconstruction vatopa notice, vakuona vesecurity vakuita zvakanana. Zvinongoratidza kuipa kwezvinhu kana kuti zvinoratidza kushungurudzika kuri kuitika kuri kuitwa nemaemployers kuvashandi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi munyika muzvinafundo Paul Mavhima kuti tizodivire hurumende sezvo vange vasingadairi nhare yavo. Kunyange vashandi vari kuti vari kuda kubhadharwa mari yekunze, gurukota rezvemari munyika muzvinafundo Muturi Ncube vakaudza dare reparamende kuti hurumende haina mari yacho. Vemakambani vari kutiwo mari yekunze iri kunetsa kuwana sezvo hurumende iri kuvamanikidza kuti vatengese zvinhu zvavanogadzira nemari yemunyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo. Ini Godfrey Mutimba.
Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Munewsday mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hakuna kwavari kuenda uye vacharamba vari pachigaro kupfuura gore ra2023 kuti vapedze zvirongwa zvose zvavakatanga munyika. Munewsday makare masangano anomirira varairidzi anoti nhengo dzavo dzinogona kuramwa mabasa chero zuva pamusoro pemihoro yavo yemwedzi uno iyo vanoti haina chainotenga. Zimlife.com rinoti sangano remapata anopikisa repolitical actors dialogue kana kuti Pollard rabudisa gwaro rinokurudzira kupindidzwa kwemitemo ine chekuita nezvesarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Dai nenuwo ndiri taurewo nyaya ndini zvangu General Ronald Timnet paPretoria. Taurewo nyaya ya Muturi Ncube negovernment yavo. Ko zvakashaiwa mayusa okubhadhara maticha nemacivilians madokta manesi. Ko mari yokuzobhadhara masabhuku vaiwana kupi? Ndo yavazokwanisa kuwana kuzama kutenga mavhotsi kuti masabhuku avhundusire vanhu. Manje hazvishandi manje, vangavapi masabhuku age madhora iwawo mubhoxi munhu anenge ari wani unenge asina sabhuku. Vanhu musavhundusirwa nemasabhuku. Hakuna sabhuku unovonera muballot box remunhu. Pinda muboxi uite zvaunoita imomo, wapedza kuhoreswa mbeu yako, hazvina basa. Ngavape masabhuku avo iwavo, ngavage masabhuku. Idyai masabhuku, usaravuya Muturi Ncube na Garwe vakupai yusa. Idyai yusa kusangana muboxi. Atenda angu
vateereri weStudio 7. Makadiko Studio 7. Tiri kuona kuSouth Africa patinoneswe nhamo nevane veyo. Yai nyika yedu yambonakawo, dai nyika yedu yambonakawo tidzokereko nyika yedu. Idhinda ambobva ngaambosiya matopu, ZANU PF yese ngaibve zvayo. vambosiya vazvikonewa nyika yedu tinoida tiri kuoneswa nhamo kune dzimwe nyika dzaamwe tichioneswa nhamo dzokai kwenyu ukatasa kwedu kwacho hakuna chiriko tinonzise titi vana vezimbabwe tatambura nokutambudzika shuwa
Makadiko, makadiko, washamarari weStudio 7. Tinotenda nechirongwa cheStudio 7 kutitaurira chokwadi maringe nenyika yedu yeZimbabwe. Asi nzwaika washamarari weStudio 7. Imwe mune mubvunzo yamunobvunza vanhu veZaro PF. Munotoita sekunge munenge mavapa anza kudzara. Zvakafanana nepapa vakabvunza kuti zviri kunzi vanhu veZaro PF muri kutora upfumi hwenyika mari yegodhi. Muchishandisa pakukampena maelections a 2023 ari kuuya muchibvunza vana mugwada vamugwada vakataura kuti mari iri kuenda kunogadzira marodzi onai rodzi yekubva maharare kuna masvingo yekugadzira nemaminerals emuzimbabwe muno imimi munokonewa nei kuvabvunza kuti ko mari dzematogeti dziri kuenda kupi kana muri kuti mari yegodhi mari yemaminerals ndiyo kugadzira rodzi ko matogeti mutoko rodzi pari kupfuura motangani pazuva mutare rodzi pari kupfuura motangani pazuva Big Bridge, imotangari dziri kupfuura dziri kubhadhara togeti, Blawai Road, Bindura Road, Chinoi Road, marodhi ese ari kutaura nezvava, pari kupfuura motangari dziri kubhadhara matogeti, asi ona munhu achitaura kuti mari dzemaminerals dziri kugadzira marodhi, ko matogeti ungava humbavha hwakadiwo, imwe mibvunzo yacho inyatsobvunzai munhu zvokuti anira pakona, kwete kuti mibvunzo yacho yose yamunobvunza anenge achiwana anzire kutaura, zvine zvangu handifare napo ipapapa, nyatsobvunzai munhu chaichaizvo zvokuti munonyatsokumubata aine mhosva, oti ipapa handipaziva kuti apa ndiropaziva, panoti anongowana maanzire kutaura chete, ndatenda zvangu, muwane nguva yakanaka.
Pastudio 7, Studio 7, magadi yapo. Ndinoda kuti mashoko angu andiri kutaura pamuruta asvike kuruzhinji kweZimbabwe muri kutaura naSpam Spam paRSA. MuZimbabwe ndakaona makaregistiwa opposition party akawanda. Asi chinhu chiri kundishamisa ndechekuti vese vakanyarara kuti zero kunongori netriple C chete. Handizivi kuti anonzi maopposition party vari kusapota ZANU-PF here kana kuti vanongoda kuti vangonobhenefitawo kupollard handinyatsokuwisisa. Nekuti tarirai muone iye zvinezvi zeki zvairi manje zvazoitwa zeki iya manje. Munofungidzira kuti inganzi organization yakazvimirira here iyi yenhangire vanhu vezeka ZANU-PF kayaiswapo saka maelections edu e2023 munofungidzira kuti chii chinobuda ipapo vanhu vangatendera here kuti shuwa maopposition party anzi yawina ivo vaisiwa nhangi tinoda inonzi big strike noise chaiyo chaiyo chaiitika muzimbabwe zviri bheka kuti aregerwe kuti maelection iwa kuchiitwa noise chaiyo chaiyo kusvika icho chadisolviwa chii chiorganization chenhangire chezanu icho hatisi kuda hedu hatisi kuda chikomisheni chaiswapo icho hatisi kuda chikomisheni chaiswapo chenhangire icho chezeki icho chikomisheni chezeki icho icho ngachidisolviwe icho ndechezanu icho
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Pavanhu vose muAmerica vari kubatwa neCovid-19, zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% vari kubatwa nemhando dzeCovid-19 dzinonzi BA.5 neBA.4. Mhando mbiri idzi dzakabuda mumhando yeOmicron, mhando yakabuda mucoronavirus. Mhando idzi dzinonzi dziri kupararira zvine mutsindo muAmerica. Nyanzvi mune zveutano dziri kuti kana dzakatarisa mhando yeBA5, vanoona kuti tichange tiine COVID-19 kwenguva refu iri kuuya. Tabata nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina, Dr. Simbisoranga kuti tinzwe zvizhinji.
Vawande chandingataura ndechekuti mhando iyi yeCovid-19 EBA 5 variant BA 5 yakatanga kuonekwa ku South Africa munana January gore rino and imhando inopararira zvakanyanya muma communities asi vana vanyanye kurwara sezvaita mhando dzekutanga asi iri kupararira hayo muno mu America
parakauya takanzwa zvimwe setezvo chasiyana chii sei iko zvine zvanhu vaya kuyambirwa kuti nhando iyi yauya zvakaipa
iye zvino chava kuitika ndechekuti sezvatinoziva mhando dzecovid-19 dzinotora nguva dzichipararira mumacommunities and kune mamwe maareas kwokuti vanhu havana kubayiwa nhomba vakawanda kwairi kunyanya kupararira saka chiri kuitika izvezvi ndechekuti senguva inoyi vanhu vava kubuda mudzimba vachisangana vachienda kumatrips zvaakuita kwokuti irambe ichipararira uyezve sezvo yagara ichimhanya zvakanyanya vanhu vari kuibatira chandingataurazve ndechekuti vanhu vakati wandei vava ne some form of immunity yawanikwa mavaccine aya atashandisa nhomba dzashandiswa so far uyezve vazhinji vanga vakambobatira COVID kumashure uko saka vane some kind of immunity zvinoita kuti vasanyanya kurwara I think izvi zviri kukonzeresa zvekuti vanhu varambe vachiparadzira kune vamwe so it's not new but it's just now kuti yasvika paphase yekuti iri kuparira kuvanhu vakati wandei munguva yekuti vanhu vari kufambawo muno muamerica
chikuru chainonetsa nacho chii mhando iyi
mhando iyi ndeyekuti vamwe vakabayiwa mavhaccini vana nhomba kana kuti vamboita COVID vachiri kuibata dzimwe mhando mavariens atanga tichishanda nawo pamakore maviri apfuura aya ndaye aiti kana wabayiwa nhomba kana kuti wamboibatira COVID-19 chance yokuti ukurumidze kubatira mhando itsva dzinenge dzichiuya yanga iri shoma but ne BA variant 5 it seems like inokwanisa kungobatira even though vanhu vakabayiwa nhomba the good news ndeyekuti vanhu havasi kunyanya kurwara zvakanyanya saka muchipatara hamusi kuzara nevanhu vari kuuya necovid-19 although vari kuibata mumacommunities chimwe zvechatiri kuziva ndechekuti vanhu vazhinji vari kutesta for covid-19 mudzimba most of those numbers hadzisi kukepchwa nemalaboratories emuzvipatara and so forth but vazhinji vari kungobatira nhomba vari kungobatira this variant vachigara mudzimba so it's just a weaker form of virus which is spreading faster than mamwe mavariants
setingati inotyisa here sezvazvichiita coronavirus yokutanga
I think yezinezvi vanhu vajairira vahwande vatagara necovid-19 but one day kuonekwa kwayavakuitwa nevanhu kuonekwa kwakunoitwa flu kana vanhu vabatira flu zviya it is a disease which can be very bad but most people vanenge vakabayiwa nhomba vaya vane immunity yakanaka they do fine ndofunga ndo maonerwo ava kuitwa COVID-19 now chandingakurudzira kuveruzhinji ndeyekuti kana usina kubayiwa nhomba that's your biggest protection inokupa a better fighting chance than usina kubayiwa nhomba uyezve kana vanenge vaita masymptom vakurumidze kuita quarantine vachigara kumba sezvatinongoita kana munhu une flu
avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kunorth carolina nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti vachaita musangano nevatungamiri venyika dzemuafrica muna zvita muwashington dc gore rino sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti mapurisa ari nyima mvumo yekuratidzira nemusi wechishanu sangano reprivate security workers union rinoti nhengo dzaro dzicharamwa mabasa mumazuva gumi anotevera kana chichemo chavo chekuti vatambiriswe mihoro yavo nemari yekunze chikasatambirwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesuu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka hwande ndichiti moswera zvakanaka